Zvichitevera kusagutsikana kwezvakabuda musarudzo dzezanupf dzematunhu mamwe masangano anoongorora sarudzo anoti zvakakosha kuti sarudzo dzemapato aya dzikokerwe nemasangano ezvesarudzo anenge asina divi raakarerekera. Sachigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vanoti sarudzo dzikaitiswa nevanhu vane ruzivo uye vasinei nezvinenge zvabuda musarudzo idzi zvinoita kuti zvinobuda musarudzo idzi zvitambirwe. Vamakoni vanoti kuongororwa kwesarudzo nemapato zvakakosha sezvo pachionekwa kuti ari kutevedzera here kana kuti kwete mitemo yesarudzo.
Zvinenge zvakanaka kana kuti zvakakosha kuti political parties vakwanise kunge vachitsvakawo kuti maelections avo avanoita aobzevhwe nemasangano akazvimiririra kuti zvionekwe kuti zvavari kuita izvi zviri kuenderana here nebumbiro remitemo yavo kana kuti maconstitutions.
Vamakoni vanoti mapato ezvematongerwo enyika anofanirwa kutevedzera maitirwo anoitwa sarudzo zvakaita sekuvhota vanhu vasingaone pavhotera munhu kuti munhu avhota kamwe chete uye kuti sarudzo dzaitwa pasina mhirizhonga nechikiribidi.
Mukuita sarudzo dzavo idzodzo matunhu akasiyana-siyana vange vachitevedzera maitirwo anoitwa maelections anotarwa muelectoral act yedu nemuconstitution. Kureva kuti panofanira kunge pane one man one vote uyezve panofanira kunge pachiitwa sarudzo idzi muchivande kana kuti the secret of the ballot uyezve panofanira kunge pasina mhirizhonga zvakare pasina kubiridzira kunenge kuchiitwa.
Vamakoni vanoti zvimwe zvingangotadzisa kuongororwa kwesarudzo dzemapato inyaya yemari pamwe nezvikwanisiro zvakakwana. Izvi zvatsigirwa nemutauriri webato rinopikisa reMGCT vaWitness Dube avo vanoti vanokurudzira vamwe mapato sezvo ivo vagara vachiitirwa sarudzo dzavo nemasangano anoita zvesarudzo.
Isusu nebato reMGCT pfungwa iyoyo tinoikurudzira chose nekuti ndo zvatagara tichiita pamacongresses edu. Mucharangarira kuti extraordinary congress yedu yaDisemba 27, 2020 kondaktirwa maelections edu neinonzi Independent Electoral Management Board.
Vanoona nezvesarudzo mubato reMGC Alliance vaIan Makone vanoti nyaya yekuti sarudzo dzebato dziitiswe nemasangano akazvimiririra inyaya yavari kuzeya sebato.
Urongwa hwakati zvaihwohwo tichiri kuhuzeya-zeya hatisati tasvika pachinhano chekuti tingakwanisa kusheya with outside. Saka timbotimirirai mbijana. We'll come back to you.
Mutauri webato reZANU-PF vaChristopher Mutsvangwa vanoti havana chekutaura sebato asi sedungamunhu vanoti mapato anoita zvaanoda sezvo asingasungirwe nemutemo kukoka mamwe masangano kuzokokera sarudzo dzavo.
My internal election is part of the private organization. The way you are talking is you are saying with the farmers club, my US Wachapodana Zeki and Anani. Political parties are private citizens. That is different from the national elections, which are, you know, statutory obligations according to the constitution of a country.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatara kuti sarudzo dzemabay elections dzevamiriri veparamende dzinosvika makumi maviri nesere dzichaitwa kupera kwakurume gore rino. Izvo zvichaita kuti mapato ezvematongerwo enyika aite chipatapata nhaka yemakonzo kutsvaga vanhu vachamirira mapato aya musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.